Vachitaura pamusangano mukuru unoitwa gore negore wekomisheni iyi, sachigaro veZac, Justice Lois Matandamoyo, vati gore radarika, komisheni yavo yakakwanisa kudzosa mari inosvika madhora ekuAmerica mamiriyoni 12 yainge yakawanikwa neuori. Asi vachizvirova dundundu kudaro, zvabuda pachena pamusangano uyu kuti kune vamwe vashandi veZac vari kuitawo uori zvichinzi nevamwe zvinokonzerwa nekuti vanotambira mari shoma. Vachitaura neStudio 7 pamusangano uyu, amai Matandamoyo vavimbisa kushandisa shamhu ine munyu kune vashandi vavo vakadai.
Tinoona kuti pavanenge vachienda kupiwa mari, vaone kuti kupiwa mari hakuna kukosha. Saka tiri kuva nedzidziso kune vanhu vanoshandira organization iri yeZac kuti mari handicho chinhu choga, asi mari inouya nekuti tinenge takwanisa kumiridza muhuri mukati menyika. Ndiko kuti chikwama chehurumende chikure, kana chikwama chehurumende chakura, mari dzinobva dzawanda kuwanda.
Mapurisa eZimbabwe Republic Police ndiwo mamwe apomerwa mhosva yeuori hwemhando yepamusorosoro. Naizvozvo mukuru weZRP Vatandavantu Godwin Matanga vakumbirawo hurumende kuti iwedzere mapurisa mari kuti vasiyane nezvechioko muhomwe.
Isu seZimbabwe Republic Police hatibvumidze maofficers edu kuti vapuwe nyaya yechioko muhomwe. Asi takatarisana naizvozvo isu vose vakuru vemachipurisa tiri kuendawo kuhurumende kuti itarisewo zvinhu zvinoita kuti mapurisa edu agare zvakanaka nokuseenza zvakanaka kuitira kuti vasapindwa nemweya wokukumbira zvechioko muhomwe.
Zimbabwe inonzi ndiyo imwe dzimwe nyika dzepasi rese dzine uori hunotyisa kana zvichitariswa nepachikero checorruption perception index. Kunyange zvakadaro, munyori wekomishini inoona nezvematare yeJudicial Service Commission JSC vaWalter Chikwana vaiyemurawo basa rakanaka ravati riri kuitwa neZac mukurwisana neuori munyika.
Mazuva vachitaura veanticorruption chairperson kuti maporation yedu iri pa72%, zvinova zvinofadza zvikuru. Tinoimba kuti vanhu vakaramba tiine momentum yatiinayoiyeyo tichasvika kana pa100%, so tinofara nemaitirwo ari kuitwa zvinhu.
Asi mukuru wesangano reTransparency International Zimbabwe Vatafadzwa Chikumbu vanoti uori huri kutowedzera munyika.
Kune masectors akasiyana-siyana uori hunoramba huchingowedzera, kumining sector, kueducation, kuhealth. Kune macases akawanda, taona vamenshena macases anopfuura 200 avakainvestigeta ecorruption. Izvozvo zvoga zvinoratidza kuti corruption iri kuwanda, asi kuinvestigetewa kwecorruption chete handiko kunoratidza kuti tiri kukwanisa kurwisa uori zvamazviro kwazvo. Kana nyaya zhinji dzisati dzapera, hatione kunge sevanhu vanenge vakwanisa kuita basa ravo.
Nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika yakazvimirira, amai Fabialis Mwedzi vanoti kunyange Zac iri kuti iri kugona basa, zviri kuitika munyika zvinoratidza kuti uori huri kuramba huchidzika midzi.
Kuda kutarisa zvekare panyaya dzemapoliticians edu kuti vazhinji vacho mukatatorasa upfumi hwavainawo, upfumi hwekuti vari kuwana zvinhu izvi kuburikidza neuori. Mapurisa vamwe vevanhu vanofanira kunge vachiona kuderedzwa kwenyaya dzeuori muno munyika, asi ndo vamwe vacho vari kutoenda pamberi kana kuti vari kubatsirana nevanhu vari kuita uori muno nyika yeZimbabwe. Totarisa zvekare even mumajeri kune vanenge vasungwa vakabvisa idzo mari dzechoko muhomwe, vanhu vari kuzoburiswa nekuda kuti mapurisa vanenge vapuwa mari dzeuori. Ndisati kutaura neZac kuti uori uri kudzikira, tikurana kuti uori uri kutokwirira.
Musangano weZac uyu waona pachiitwa kurudziro yekuti matare edzimhosva akasike kutonga vanhu vanenge vachipomerwa mhosva dzeuori nekuti kune chinono chanzi chiri kuitika mumatare aya. Zimbabwe inonzi panyika zana nemakumi masere 180 dzakaongororwa uori hwadzo, iyo iri padanho remazana makumi mashanu nenomwe 157, zvichireva kuti ndiye dzimwe nyika dzine uori hwakanyanya pasi rese. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.